Apo nyika iri kurangarira zuva remagamba dzimwe mhuri dzakasiyiwa nemagamba aya dzinoti hapana chadziri kuwana kubva kuhurumende kuti dzirarame. Amai Josephine Madhakwa Marova vane murume wavo akavigwa pamarenda emagamba muchinhoi vaJameson Madhakwa. Vanoti hapana chavari kuwana kuti vararamise mhuri yakasiyiwa nemurume wavo.
Madhaka akafa pasati vaitwa yaibva veibve vakarangarira vana vake kuti munhu akarwa hondo zvakasimba ende akari komanda. Havana vanga vatoshaya pazvakazoitwa. Varangarirwawo vana vavo vapiwawo zvakapiwawo mamakombe.
Vakangotidzorera Josephine taiwanei ndofunga zvinobatsira.
Mwana werimwe gamba rakaradzikwa pamarinda emuchinhoi Shepherd Chiku anoti hapana chavari kuwana sezvo vanin'ina vake vachifanirwa kuenda kuchikoro.
So far hapana zvamwe mabenefits anenge aripo besides kuti tangoyo nhasi tingoremekedzawo vabereki vedu as a nation nevamwe.
Shepherd anoti dai vana vevaimbove varwi verusununguko vakafa vawaniswa mukana pane zvirongwa zvinoyamura vechidiki munyika.
For example, we think we are still my youth and we're still growing with my projects and one of the need of it. Probably not kuti, maybe in the sense that it will be an added advantage to us as children or for veterans to be given priorities on mama programs and it were a youth funding.
Mudzimai wava Ben Gumbe, amai Clarissa Gumbe, vanoti vakambonyoresa mapepa ekuti vapiwe mari asi hapana chakauya.
Takatomboenda tikanofiliswa mafomu tikanzinzi hapana chakauya.
Amai Gumbe vanoti vaida kumbosangana nemutungamiri wenyika panyaya dzemari yekuti vararame asi musangano uyu hauna kuzoitika sezvo vaida kutaura zvichemo zvavo zvose. Asi mumwe wechidiki anga ari kumhemberero dzanhasi muchinhoi muzvari Jacqueline Moyo vanoti vana nemhuri dzakasiyiwa nemagamba vanofanirwa kushanda kuti vararame sevanhu vose nekuti vanhu vakawanda vakarwa hondo yechimurenga nenzira dzakasiyana.
Ndinotozvihamaidzika ngasingotenda kuti vari hama dzavo dziri dzakavigwa kuheroes ekaku takatorekognizwa kunzi magamba. Kune vamwe vari kunze uku vasina kana kumbopiwa chicherechedzo chekunzi vakafira nyika. Kaivo ngavatoshandawo semumwe munhu wese.
Madzimai kana varume vemagamba akapiwa ruremekedzo rwegamba redunhu hapana chavari kupiwa semubhadharo webasa rakaitwa nevarume kana vakadzi vavo. Hatina kunzwawo kuti varume kana vakadzi vakasiyiwa nevakaitwa magamba enyika vanopiwa mari sezvo vakawanda vavo vanga vasingade kutaura nezvenyaya yemari nekutya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.